Belarus inyika yakangoita seZimbabwe ine zvirango zvoupfumi. Saka vanotsvagawo kwavangatengesere matsva vanogadzira kunyika kwavo. Havakwanise kutengesa kuEurope, havakwanise kutengesa kuAmerica nekuda kwezvirango izvozvo. Saka Zimbabwe pari zvino ine avenue yekuti vakwanise kutengesa zvinhu zvavo.
Iyo Zimbabwe yacho inowanawo chipi cheuviri chainobata muukama hwayo neBelarus?
Saka Belarus zvatakaitarisa simba ravo rakawandira pakugadzira zvishandiswa zvemumasektori zvemuminda zvakaenderana nematractor, zvakaenderana nemapivot. Saka Zimbabwe iri kukurudzira izvezvi pari zvino kuti agriculture yavo ive inovekwirira pamusoro. Ndosaka vari kunyanya kuendawo kuna Belarus. Kanya nokudoo kwezvirango zveupfumi zviri pana Zimbabwe, havakwanise kuenda kune mamwe kune dzimwe nyika dzekunze. Saka Belarus inokwanisa kupa Zimbabwe, kutengesera Zimbabwe zvinhu zvaisina muno muZimbabwe.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti ihwo ukama hwenyika mbiri idzodzi, tichitarisawo nyaya dzekuti Belarus inonzi inodyidzanawo nana Russia zvakanyanya kuri kuitika hondo nezvimwe zvakadaroko, humire papi?
Nokuda kwezvakamboitika kumashure inonzi history pakati penyika idzi, kunyanyanyanya Russia, Zimbabwe kana muchirangarira nguva yehondo, vazhinji vainotrenwa kuRussia. Saka marelationship yavo ukama ihwohwo hwakasunga huripo, saka unoramba uchienderera mberi and unokurudzira inonzi trade, kutengeserana kwezvinhu between countries, of which ndizvo zvinokurudzirwa mune maeconomies ese kuti trade between countries ngaive inowanda. Isusu yedu hatisati tanyatsoziva kuti zviri kuenda kuBelarus zvacho zvii, asi tinongokurudzira kuti kutengeserana panyika ngazive zvinowanda. Nokuda kwemarelations zvinova nyore, havazove vari subjected kune zvinhu zvakawanda kunzi ngatitarisei credit rating yenyu, ngatitariseiwo kuti mari kana tikadzifambisa dzinofamba here. Asi nokuda kwemarelationship ariko, izvi zvinenge zviri nyore kuti vaite, zvobva zvangogadzirika ipa.